Inisa president wevashandi ndarwadziwa zvakanyanya pamwe chete neexecutive yangu necouncil yangu yenational mine workers union tarwadziwa zvakanyanya nechiitiko chatasangana nacho ichi zvekare mukutanga kwegore tanga tichiti isusu eneji yedu yanga ichi yakatarirana nekumhanyidzana kuti mushandi mugore rino iri awanewo muhoro unoenderana naye taakusangana nechiitiko chakadai mugore richangotanga zvinorwadza
zvii zviri kupa kuti munyanyonetsekana nezvaitika pamugodhi uyu
chiri kunyanya kutirwadza pamugodhi uyu weRed Wing ndechekuti mugodhi uyu wakamiswa neema kuti usaoparete gore rapera musure mekunge waurayazve vamwe vashandi asi nenyaya yekuti muridzi wemugodhi iwoyu anonzi Scott Sakupwanya Honorable Scott Sakupwanya MP vemabvuku vekupinda mupariyamendi newaku mukwaku achibatsirwa naShabangu nekurikola mumiririri akanga arimo webato reTCC takatarisa chiitiko chanhasi ichi taakutoona sekuti murume akaendera kupariyamendi kunogadzira waro wekuti anyatsotsikirira mushandi
mungatsanangura ipapo
kuburikidza nemitemo nekuti mitemo ndo inofanira kununura vashandi asi kana yaakunyorwa nevacho vari kutsikirira vashandi mitemo iyoyo haina chaichabatsira zvakafanana nekuti shumba dzogara pasi kunyora mitemo yekununura mhara dzadziri kuda kudya ndo chiitiko chatatsarisana nacho
chii chingaitwa kuti njodzi dzakadai dzisaramba dzichiitika
kuti zviri kuitika izvi muZimbabwe nekuti zviri kuitika izvi kwaSakupwanya uku hazvina kutanga neikoko zviri kuitika migodhi yakawanda kunyanyanyanya yemachina nenyaya yekuti vanoshandisa connection power havachiteveri maadvices avanopuwa nemabandiko akafanana naema kana kuti nebandiko remainspector of mines because vanenge vachiti isusu tinotaura kumusoro tinozikamwa saka vanhu vemuZimbabwe by nature kana munhu ane connection power vanomutya because vanenge vachitya kuurawa kana kusungwa vasina mhaka kana kungotsvakirwawo dzimwe nyaya ndo chiitiko chatasangana nacho ichi chaakuita kuti migodhi yose isave sefi muZimbabwe.